amai okaivo vanobva kwanhema kusurugwi vanoti kunyange hazvo vachiziva kuti zvakakosha kuongorora gomarara rechibereko kusavapo kwezvipatara zvinoongorora pedyo navo zvinoisa utano hwavo panjodzi.
Ndinoziva kuti zvakakosha kuongororwa gomarara remuromo wechibereko sezvo rikakurumidza kuonekwa richirapika, asi kuno kwedu kwanhema hapana chipatara chiri pedyo nesu chinoongorora gomarara iri. Zvinova zvinotiisa panjodzi hurusa.
Aya ndiwo matambudziko ari kusangana nemadzimai akawanda ari mumaruwa kunova kunogara vanhu vazhinji. Vamwe chiremba vari nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai, Dr. Angeline Mapanga, vanoti gomarara remuromo wechibereko iri rinokonzerwa nehuman papilloma virus inotapuriranwa pabonde.
Gomarara rechibereko rinokonzerwa nevhairasi inonzi human papilloma virus, in short inonzi HPV. So HPV infection inotapurirwa pabonde yokonzera kuti pave neshanduko dzinoitika panyama yechibereko dzichitora nguva zvongona kutora makore gumi kana makumi nemaviri pachiitika shanduko idzodzi dzichizoitika kuti kana dzikasabatwa nenguva dzinozopedzisira dzavaita kuti pave negomarara remuromo wechibereko.
Gwaro reNational Cancer Prevention and Control Strategy for Zimbabwe 2014-2018 rinoti pamagomarara ese, gomarara remuromo wechibereko ndori riri kunyanya uraya madzimai nezvikamu makumi matatu nechidimbo kubva muzana. Bazi rezveutano rinotiwo gomarara rechibereko idambudziko guru munyika. Mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti vari kuvavarira kuve vaongorora gomarara iri pamadzimai mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru panozosvika gore ra2020.
We target to screen 3.2 million women.
Tiri kutarisira kuva taongorora vakadzi 3.2 million gomarara remuromo wechibereko patinosvika muna
3.2 million.
Vamadzima vanoti pari zvino pagore kuri kuongororwa madzimai anosvika zana rezviuru vachiti uwandu huri pasi zvakanyanya uye nyika inofanirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vanoongororwa.
Pari zvino tinofanira kuwedzera uwandu hwevanhukadzi vatinoongorora nekuti pari zvino tiri kuongorora vakadzi zana rezviuru pagore. Mungaona kuti uwandu uhwu hautisisi patinoda muna 2020.
Bazi rezveutano rinotiwo Zimbabwe ine nzvimbo dzinosvika zana nemakumi matatu dzinoongorora gomarara remuromo wechibereko. Mumwe mushandi wekuZimbabwe Association of Church Related Hospitals, amai Ana Machakata Rufu, avo vane zvipatara zvinopawo madzimai mikana yekunoongororwa gomarara remuromo wechibereko pachena, vanoti hapana chingakonesa Zimbabwe kusvitsa uwandu hwemadzimai avanotarisira kuve vaongorora gomarara iri muna 2020.
Sekuona kwangu idonzvo iri rokuda kusvika pa 3.2 million by 2020 rinokwanisika.
Amai Muchakata Rufu vanoti zvakakosha pari zvino kupa madzimai ruzivo rwekuti zvii zvakanakira kuongororwa gomarara remuromo wechibereko. Vatiwo madzimai anofanirwa kubvunza pazvipatara zviri pedyo navo kuti vaziviswe kwavanganogona kunoongororwa pachena.
Isusu tiri munharaunda metiri tikurudzire madzimai vanobva pa15 yezi zvichikwira vaende kundoongororwa gomarara romuromo wechibereko. Saka isu sevanhu vechechi tiri kuti ngatizivisanei kuti zvinokwanisika, vandobvunza pakiriniki iri padhuze kuti ndondotariswa kupi kuti ndione kuti ndine gomarara romuromo wechibereko here.
Gwaro rakaburitswa nekomiti yeseneti inoona nezvekuenzaniswa kwemikana nembudiriro mushure mekushanyira zvipatara zvine michina yekuongorora gomarara rakaburitsa pachena kuti pavanhu zviuru zvinomwe vakaongororwa pachipatara cheparirenyatwa muna 2018 zviuru zviviri vakashaya. Rufu urwu runonzi ruri kukonzerwa nekuti vanhu vanenge vanonoka kuenda kuchipatara kana kuti vanenge vasina mari yekutenga mishonga iyo inodhura. Komiti inotiwo muna 2018 bazi rezveutano rakapiwa mari inosvika zviuru mazana makumi mashanu zvekushambadzira chirwere ichi, asi gore rino rikapiwa zviuru makumi manomwe nemashanu chete. komiti ya kurudzira hurumende kuti ishambadzire nezvechirwere ichi kumunhu wese uye kuumba homwe yekurapa gomarara sezvakaitwa HIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndine Rutendo Mawere.